Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dambudziko rekushaya mari rokonzeresa hurumende kuti iti vabereki vasina mari dzechikoro dzevana vavo vabhadhare mari idzi vachishandisa zvipfuwo zvavo zvakaita sembudzi.
Kurwira masimba kuri kuitika muZANU-PF koramba kuchienderera mberi paine chinangwa chekupidigura gurukota rezvematunhu vasevhi akasukuwere.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zviri kuda kuitwa nehurumende zvokuti vanhu vashandise zvipfuwo zvakaita semombe, mbudzi, huku nezvimwe panzvimbo yemari munongedzo yekuti hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yakundikana. Asi hurumende inoti kushomeka kwemari kuri kukonzerwa nevanhu vasiri kuendesa mari dzavo kumabhanga. Gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti mabhanga anofanirwa kutambira mombe, mbudzi, huku nezvimwe zvipfuyo semari yechibatiso. Gurukota rinoona nezvedzidzo vaLazarus Dokora vakatiwo vabereki vanokwanisa kushandisa zvipfuwo zvavo kubhadharira vana vavo mari dzechikoro.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uyu munongedzo wekuti Zimbabwe yadzokera kuchinyakare uye munongedzo mukuru wekukundikana munyaya dzezveupfumi. Gore rapera hurumende yakaparura mari yemabond notes kuti iedze kupedza dambudziko rekushomeka kwemari, asi dambudziko iri rinenge ratonyanya kudzika midzi. Vanhu vatanga zvakare kurara panze pamabhanga vachitsvaga mari, uye muzvitoro zvinhu zvatanga kushayikwa sezvo kusisina mari yekunze yekuhodhesa zvinhu. Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano kuti tinzwewo maonero avo.
Zviri kuratidza kuti Zimbabwe yadzoka kumashure nguva yaLobengora chaiyo. Taiziva kuti kana uchiita uchitengeserana paitwa barter trade. Saka apa taakuita barter trade, inova kuti unotsvaka commodity inonga ine mumwe muchinjana. Haikusi kubudirira ikoko. Nguva yatava inoiyi nedzimwe nyika vafambira mberi zvakanyanya, nekuti nyaya dzemari harisi dambudziko. Ukaenda kuZambia iri kuenda mberi mari haisi dambudziko. Zambia, Mozambique, South Africa munomu ndofunga dambudziko taanaro rekuti vanhu vazhinji vatopererwa. Kunyanya ivo vana vane zvemari vana vamangudya vapererwa, nekuti dzinowanganiko mbudzi dzacho dziri kumusha dzinonzi dzinokwanisa kunobhadhara school fees. Tiri kuitika panze kuti pakugadzisa dambudziko remari pane kusaona zvakanaka kuita vanoona nezvemari kuti dambudziko iri riri paviri. Nekutanganisa kuti mubhengi macho vanhu vatorina mari yacho, nekuti mabasa akapera. Ndosaka mari yacho futi iri kuita shoma, nekuti anogadza zvigadzirwa havasi kukwanisa kutengesa zvinhu zvakarengana. Ndofunga kuti vakaona maaccounts akabuda mazuva anaya Delta beverages airatidza kuti masales avo zvaanotengesa zvadzika ne10% zvichienderana negore rapera. Makambani ese ari kuripota ari pastock exchange vari kuratidza kuti zvavari kutengesa zviri kudzikira zvakanyanya. Saka pane dambudziko rakanyarara risi kunyatse kutariswa zvakanaka kuti rigadziriswe. Vanhu havana mabasa, ndosaka vasina mari pakutotanga napo kuti vaone kubhadhara zvavanofanira kubhadhara. Chechipiri ndechekuti vari kuenda kumabasa vacho havasi kukwanisa kuona mari yavo, nekuti kumabhengi mari hakuna, yakadyiwa navachina masa.
Ko sei muchidaro kuti vachina masa ndo vasiri kufambisa upfumi zvakanaka?
Mukatarisa bhajeti ravachina masa raakutaura kuti vakatora $4.4 billion kubva mumabhengi vachishandisa matreasury bills. Avaitora anova mafinancial instruments avaishandisa kutora mari ichifinanza masalaries. Saka kumabhengi mutoitisa madeposits edu arabva $6 billion. Saka kana vatora $4.4 billion zviri kureva kuti vatosiya $1.6 billion. Vanhu vakunotora mari yavo $6.6 billion havachaoni mari. muti hazi nao chishandisa embuzi kubatara chikwereti kubatara mbuzi kubatara embuzi ingane kuzoshika 6 billion zinoendera nemari inoda kuti tugoma bengi tino kubatara mbuzi hizo kubatara chikwereti kwa kupero nukwa nzikugumirwa manju.
Dr. Gift Mugano vanodzidzisa pa University of Zimbabwe vanga vari parunare muHarare.
Mitengo yezvinhu munyika kana kuti inflation inonzi iri kuramba ichikwira izvo zviri kusiya vanhu vakawanda vari parumana nzombe. Gwaro rakaburiswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat rinoratidza kuti mitengo yezvinhu yepagore yakakwira nezvikamu zvinosvika 0.21% kana kuti kubva muzana kubva mumwedzi wakurume wegore rapera kusvika kurume wegore rino. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Professor Chitambara, vanoti kuparurwa kwemari yemabond note pamwe nekukwira kwemafuta edzimotokari kunogonawo kunge kwakawedzera inflation. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira kekutanga mukati memwedzi makumi maviri nemupfumbamwe mushure mekunge yakadzikira zvakanyanya kutanga muna kukadzi wegore ra2014. Ngati nzwe hurukuru yataita na Dr. Chitambara.
Maonero angu ndiona zvokondera nezvakawanda sekutandisisa inje nyaya ye fuel, mitengo ye fuel for example, wati kwirirewo zvakare sakaona factors zvakawanda. Chechipiri nyaya ye money supply in economy yakwirirewo nekuya kwakaita mabond notes, saka zviri kuita kuti aggregate demand in economy ikwirire zvounza mapressures pamitengo ya zvino, zvoita kuti inflation ikwire sezvaparuwa neboka reZimstat. Zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti mitengo inge ichikwira, but zviri kuratidzawo zvakare kuti aggregate demand muekonomi yakwira, zvoita kuti mainflationary pressures anga achigeneratewo.
Tinoonawo zvakare kuti pane mutemo westationary instrument 64 ungava uine chekuitawo here mutemo iwe nekukwira kwezvinhu, nokuti tiri kuona kuti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta inonzi yakwirawo muzvitoro.
Ya, icho chokwadi, SI 64 yakasaunda temporary ban pane zvigadzirwa zvinokombina nezviri kugadzirwa muno zvekunze kwenyika. Makaona zvigadzirwa zviri kugadzirwa muno hazvisi competitive. I think my cost structures here in Zimbabwe akanyanyisa kupira zvakanyanyisa. Saka zvinogona kuva zvichokwadi kuti limited supply yaunzwa nestationary instrument 64 inogona kungera kukonzerawo zvakare kuti maprice emitengo yezvinhu muZimbabwe inge ichikwira. I think zvinogona kunge zviine chokwadi mazviri. But I think zviri kutiratidza kuti tabuda munyaya yedeflation zvinhu hazvina kunyatsa kumira zvakanaka, nekusiyana zvinhu zviri kukwira. Makost structures edu asi competitive zvinambotaura, hatisi kukwanisa kunge tichigadzira zvinhu zvakawanda, saka tine problem yeunderproduction yezvinhu, not just underproduction but even zvishoma zvatiri kugadzira, tiri kugadzira nemutengo uri pamusorosoro, saka idambudziko riripo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare neStudio 7. Kusawirirana kuri muzanu PF kwabuda zvakare mudunhu remashonal and west, uko dzimwe nhengo dzinoti dziri kuti ichokwadi kuti dzatora danho rekuti mukokeri wemisangano mubato iri vasevhi yakasukire vamiswe basa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi zvichitevera mashoko ekuti dunhu remashonal and west pamwe nemamwe matunhu mashanu anoti Harare, Midlands, Masvingo, Bulawayo pamwe nemashonal and central akatora danho rekuti vakasukwere vambomiswa basa mubato nekuti vari kutadza kufambisa basa ravo nemazvo. Mutevedzeri weakachigaro mumashonal and west Vakiti Guza vanoti danho richatorwa nemusi wechitatu apo pataitwa musangano wedunhu. vachipindura mubvunzo wekuti ainge ari manyepo here kuti vakaita musangano vaguza vadzambadzamba vakati havana kusununguka kupindura asi kungoti vanoda kuziva chokwadi vauye kuzozvinzwira vega nemusi wechitatu kubva kuna Sachigaro. Akumashoko ari kubuda anoratidza kuti hapana musangano wakagarwa nezuro kana rimwe zuva wakabuda nechisungo chakadaro sezvo nhengo dzepamusoro dzataura nestudio 7 dzaramba kuti hapana musangano wakaitwa kunze kwekuti pane gwaro renyunyuto iro vakasaina. Nhengo idzi idzo dzaramba kudomwa nemazita dzinoti dunhu ravo richaita musangano nechitatu apo pataitwa zvisungo zvakawanda kwete chisungo chimwe chete sezviri kufungidzirwa. Zvinobvi pane nhengo dzinosvika makumi matatu nesere kubva munhengo makumi mashanu dzakawirirana nepfungwa yekuti vakatsokwere vambomiswa basa. Asi imwe nhengo yedunhu inoti hazvisi pamuchema kuti vakasikuwere vamiswe basa neboka kana kuti structure repasi sezvo vari nhengo yebazi guru repolitibiro necentral committee.
Tasikuwera hasatwendionesi isiti tataure hondo dzepasi hondo dzekumusoro isi tiri pasi unza vanhu vari pasi handi vari kuita hondo vari kumusoro kwahana hondo nayo tifanira kupedza kupolitibiro necentral committee. Kozini handizobvisisi ndinotonga ndotonga kupolitibiro aiwa hasatwendiona nepasi kozi kutungana kwati kuita uko.
Nhengo iyi inoti bato rezanupf rikabvumira kuti vakasikwere vadzimwe mumusangano nevanhu vari pasi imbirombiro dzakaipa sezvo zvinoita kuti vanhu vamwe chete vazofuma mumwe musi vachiti havachada mutungamiri webato varobert mugabe.
Vozivotangotanzazona nepasi ka zvikwana kuti tichamukira napresident chapota kuti nhasi hatichavada takuita mademonstration pati kudistrict nekuti inge tisingavadi tambenyiwa nasekitari ichisamoniwa atoudzwa na vice chairman kuti uita mususpend kure pasprovinsi aidzinge munhu ine 3 inepamafaindisi.
Vakasukuwere vanoti havana mashoko ekutaura panyaya iyi ndokubva vaseka zvavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Sachigaro wezanupf Matsvolaland West vaEfrem Chengeta. Zvinobvi zvino hazvina kumira zvakanaka mubato rezanupf kubva mugore ra2014 apo dzimwe nhengo dzinosanganisira vaimbori mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vaditmas Mutasa navarugare Gumbo nevasachigare Matunhu vakadzingwa mubato. Kudzingana uku kwakaenderera mberi mwedzi wapera apo nhengo dzemadzimai dzinosanganisira mutevedzeri wasachigaro wemadzimai amai Sandimoyo pamwe nemubati wehomwe yemadzimai amai Saramahoka vakabviswa pazvigaro vachipomerwa mhosva yehori nekuda kubvisa amai Grace Mugabe pachigaro chavo. Kurwisana kuri kuitika muzanupf kunonzi kuri kukonzerwa nenyaya yekuti ndiana achatora chigaro chavamugabe kana vabva pamasimba. Izvi zvakakonzera kuti pave nezvikwata zviviri zviri kurwira masimba cheTeam Lacoste necheGeneration 40. Vanoziva zviri kuitika muzanupf vanoti Team Lacoste iri kutsigirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ukuwo G40 ichinzi ine vanhu vanosanganisira amai Mugabe vakasikuwere mbune navaJonathan Moyo nevamwe. Asi hapana kujeka kuti ndiani chaizvo ari kutungamira G40 izvo zviri kuita kuti chikwata ichi chibvumburudzwe pari zvino neTeam Lacoste. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kushaya mutungamiri kwechikwata cheG40 kuri kuitawo kuti nhengo dziri kutungamira chikwata ichi dziite zvechibhubhubhu kurova bhora zvisina musoro. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi ndine Ata Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare redzimhosva muEgypt rawana mumwe mudzimai anove chizvarwa chekuEgypt neAmerica pamwe nevamwe vanomwe vasina mhosva mushure memakore angada kusvika matatu vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuendesa vanhu kunze kwenyika zvisiri pamutemo kuburikidza nenyaya inechekuita nechirongwa chake chaaibatsira vana vaigara mugwagwa muCairo.
Zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinodarika chiuru zvakanunurwa kumahombekombe kweLibya nemusi wesvondo zvasvika kuchitsuwa cheSicily chiri kuItaly. Ngarava yemauto yekuGermany ndiyo yasvitsa vanhu vakanunurwa ava nhasi pachiteshe chengarava cheCatania vari mungarava yeFGS Rhein.
Rimwe sangano revana ndinodzokorora zvakare vachuchisi muSouth Korea vapomera zviri pamutemo vaive mutungamiri wenyika iyi vari mujeri amai Park Geun-hye mhosva yekuita chioko muhomwe mumhosva yeuori yemhando yepamusorosoro.
Rimwe sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu rinoti vagari vepaArnold Farm kana kuti Manzou avakapwanyirwa pamwe dzimba dzavo vari panjodzi yekubata zvirwere zvakasiyana-siyana. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti kunyange hazvo vasati vaita ongororo yeutano kuBrazili, vanhu vakaputsirwa pekugara vanogona kusangana nenjodzi dzeutano dzinosanganisira mabayo nechirwere chemalaria.
Dambudziko ratinoona rekusangana nevanhu vakadzingwa mumisha yavo nderekuti vanotarisana nezvirwere zvakaita semalaria, zvirwere zvakaita senyumonia inonzi mabayo, zvinokonzerwa izvo nekuexposwa kumaelements epanze zvakaita semosquito nechando.
Mumwe mugari wekuArnold Farm, ambeya Mavis Changadzi, vanoti vave nemasvondo matatu vachirara panze uye vasina zvekudya zvakakwana.
Kungorara pano patigerepo pano patakamira ipo panapa ndo petinorara nevazukuru. Tinotongotiwo kana taningirika tikaenda musango tondotsvaga derere tikawanawo waita nyasha wotipawo mubovora ndo zvinhu zvetiri kuraramawo nazvo.
Mumwe mugari wekuArnold Farm asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achitya kuzivikanwa nemapurisa ari kuchengetedza nzvimbo iyi ayo ari kurambidza mota kupinda nokubuda papurazi apa anoti kunyange akarwara zvave kumuomera kuenda kuchipatara.
Izvo mota hadzichakwanisi kupinda kuti atlist munhu akarwara right now kuti atakurwe kutomutakura one trei yekuvaka nezvimiti kutounza kurodhi. Rodhi dzacho dzinenge dziri blocked. Saka tinofamba sei? How we are living in a society isinga isiri inhuman. Saka taichikumbirisawo kuti kana dai paine any other help yatingawana around the world yekuti this exercise it will stop with immediate effect, otherwise zvaigona kuti batsirawo nemadzimai edu nemhuri.
Mumwe mugara akada kuzivikanwa nezita rekuti Samaita anotiwo utano kunyanya hwevana nemadzimai ane pamuviri huri panjodzi nokuda kwemabatirwa avari kuitwa papurazi apa.
Saka kurapwa kwedu kuri kuitwa wana iwawo nokubatwa kuri kuitwa madzimai wano pamuviri havasiri kubatwa sevanhu vavo vemuZimbabwe. Kodzero dzavo hadzisi kunyatsokubatwa sezvazviri. Imwe nguri mwana anozosvika pakunowigwa nokuda kwokuti kubatwa chaiko chaiko hatisi kubatwa sevanhu vemuZimbabwe.
Munyori musangano rinomirira vagari vepaBrazili, Arnold Farm Community Association, vaInnocent Dube, vanoti nekuda kwokutyorwa kwekodzero dzavo dzinosanganisira kodzero yeutano nepekugara, vanoti vakaendesa zvichemo zvavo kuZimbabwe Human Rights Commission pamwe nekuSADC, asi vanoti pari zvino hapana mhinduro yavati vawana.
SADC tanzira kuti ipindire iite kuti Zimbabwe iteedzere zviri kutaura dare ravo repamusoro reHigh Court zvainenge yataura. Saka SADC tiri kuona kuti haisi kupa puresha paZimbabwe yekuti ngaiteedzere zvakataurwa nedare ravo repamusoro.
VaMastara vakurudzira kuti sangano reZimbabwe Human Rights Commission riongorore nekukasika matambudziko ari kuArnold Farm. Asi Zimbabwe Human Rights Commission yakaudza vatori venhau kuti chiri kuongorora kutyorwa kwekodzero papurazi iri. purazi remanzo urakapo wa mzimai wa mtunga miru wenyika amai Grace Mugabe kutivachengete muka izhoshaka suita kusiva na wapu siruwe zimbazavu. Dare rakapa mtongo kuti hurumende itange yatsvagira vana vape kugara isati yavadzinga asi zvasina kutevedzwa. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNamibia. Vanoshanda mubazi rezveutano muNamibia vanonzi vanenge vokwanisa kudzivirira kutapurirwa kwezvirwere zvemuzvipatara mushure mekunge vawaniswa dzidzo uye kupiwa zvikwanisiro nehurumende yeAmerica. Mutevedzeri wegurukota rezveutano muNamibia amai Juliet Kavetuna uye mumiriri weAmerica munyika iyi vaThomas Doton vakaenda kunoona kumwe kwaidzidziswa vezveutano ava. Zvidzidzo izvi zvaiitwa muguta guru renyika iyi reVinduk. Mari yekudzidzisa vari mubazi rezveutano iyi yakabva kuhomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica yeUS President's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR. Dzidziso yemuNamibia yakanangana nekudzivirira kutapurirana kwezvirwere zvakaita seTB. Bazi rinoona nezveutano muUnited States reWorld Health Organization mugwaro raro ra2016 rinonzi Global Tuberculosis Report zvakabuda pachena kuti chirwere cheTB chiri pamusoro-soro pekuuraya vanhu muzvirwere zvekutapurirana. Vanhu mamiriyoni maviri vanofa pagore pasi rose nekuda kwechirwere ichi. Panyika dzose dzepasi rino, Namibia iri pachidano chegumi panyaya yeuwandu hwevanhu vanotapurirwa chirwere cheTB. Vanhu vanodarika mazana mana kubva muzana vanotapurirwa chirwere ichi munyika iyi. Mumwedzi mishoma yapfuura, vanoshanda muzvipatara mazana maviri vakawaniswa dzidzo iyi. Muna 2017 hurumende yeAmerica kuburikidza nePEPFAR yakapa Namibia mari inosvika zviuru mazana mana yekubatsira kurwisa chirwere cheHIV neTB. America inoti yakazvipira kushanda neNamibia mukugadzirisa zvinhu munyaya dzezveutano munyika iyi. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNamibia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makatirira kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvinoteverwa nechaonga zvenhabvu zvinoti Dynamos neHighlanders zviri kusangana mufinal yeIndependence Trophy mangwana mushure mekukunda mumasemifinal. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vechikwata cheDynamos vari kupemberera mushure mekunge chikwata chavo chakarova Caps United 1-0 ndokupinda mufinal yeIndependence Trophy mumutambo wakaunganidza chaunga muNational Sports Stadium neZuro. Chibodzwa chakabva kuna Ocean mushure kwasara maminitsi 10:03 kuti mutambo upere kwaunza mufaro mumusha weDynamos mushure mekupedza kungozvindikitwa kwavanga vachiitwa nemakepekepe kwegore nemwedzi mina yapfuura. Dimbare yave kusangana neHighlanders mufinari munhandare imwe cheteyo mangwana mushure mekunge Bhoso yakadambura FC Platinum 4-3 nemapenareti muBaba Field Stadium mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 0-0 munguva yakatarwa. Murairidzi weDynamos Floyd Mtasa ari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chake achiti iye vatambi vake vaive neshungu dzekuda kupedza kudhererwa kwavanga vachiitwa nema green machine.
Tanga tichikwanisa kuti mabhora edu akaenda kumberi, tanga tichikwanisa kuachengeta nepakati vanga vachiuya vachiita vachibatsira, but generally ndinoda kutaura kuti avakomana vese vanga vane shungu dzekuda kuina.
Mutsigiri wechikwata chine mukurumbira ichi vaGeorge Mauto vanoti vari kufara zvikuru nezvaitwa namutasa nechikwata chake.
Kuzwa hangu fara nendependence trophy andanda ndatora mukombe wangu. Kozi zvandikwatera nhasi kuti mutasa ndatenda nebhora rakocha nhasi.
Asi mutsigiri wema Green Machine uyo anozviti baba Mogeni anoti Dimbare yakaita raki sezvo chikwata chake chakatadza kutamba semazuva ese nemhaka yekunaya kwaityisa kwakaitika panguva yaitambwa mutambo uyu.
Tekesika gore kunyatsotamba zvakanaka because mvura isiyu bhora haitambwa munonaya ba. Chete chete.
Aka, ndiko kekutanga kubvira mwaka wapera kuti Dynamos ikunde Capes United pamitambo inosanganisa yeushamwari yeleague pamwe nemukombe. Mitambo yeleague yakatambwa yakapera seizvi. Cholocho Pirates 0, Yada 0, Shabani Mine 0, Blower City 2, Ngezi Platinum Stars 2, Aumine 0, Chapungu 1, Wange 2. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariat.
Mochirongwa chevechidiki chedzi connection mangwana tiri kutarisa kusvitsa kwenyika makore makumi matatu nemanomwe yawana rusununguko. Mubvunzo mukuru ndewekuti pane chekupemberera here tichitarisa matambudziko akatarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngatisanganei mangwana nenguva dza 8 o'clock muchirongwa The Connection muneni ntungamiri Nkomo.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwekuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro dzevana vavo vachishandisa mbudzi kana huku.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-468-0318.
Nako kambo pamamonya ipapo na Soldier Love tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro inawo zvakare.
Dambudziko rekushaya mari rokonzeresa hurumende kuti iti vabereki vasina mari dzechikoro vabhadhare mari dzivashandisa zvipfuwo zvavo.
Kurwira masimba kuri kuitika muzanu PF kuramba kuchienderera mberi paine chinangwa chekupidigura gurukota rezvematunhu vasevhia kasukuwere.
Mitengo yezvinhu yokwira izvo zviri kusiya vanhu vakawanda vari parumana nzombe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksia imina Chris Gande nantungamiri Nkomo munau dzechindebele.
Soko isika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 Mabasa 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kuyamangalisa kakhulu, kuyethusa ngoba mbonani ilizwe lethu liphumelele kangaka, singabuyela emuva endulo khonale lapho kwakubhadala khona besebenzisa loyo kuthiwa i-barter trade yokutshintshana impahla. Sibuyele khona phane sasikhona shure ye-21st century.
Udaba lokuba abazali sebengahlawula ngembuzi kumbe ingce isifuyo abalaso njengembadalo yama-school fees seludale inkulumo.
Akula ukukhululeka kuleli lizwe. Abantu abathi abaningi bavama ukuthi bebaleke be-South Africa, abaningi bediwa zingwenye lempofo lapho bezalekela isimo esikhona elizweni. Akula kungcono kuleli lizwe, imisebenzi kayikho kayibonwa.
EleZimbabwe lifikisa iminyaka emithathu lasikhombisa lithole uzibuse kusasa, abantu abaningi beveza imbono etshiyeneyo ngaleli langa.
Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital kwaBulawayo eselapha umkhuhlane wemvukuzane seliphinde lwavala ngemva kokuma ukusebenza ngomnyaka ka-2009.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Udaba lokuba abazali sebengahlawula ngembuzi kumbe ingce isifuyo abalaso njengembadalo yama-school fees seludale inkulumo. Abanye ngabathi lokhu yikubuyisela emuva ingqubela phambili, kanti ke bakhona abamukele leli nyathelo. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora utshele iphephandaba le-The Sunday Mail ukuthi abaphathi izikolo yibo asebenza ncedisana lenhlanganiso zabazali ukukhangela intengo yezifuyo iqathaniswe lembadalo eyabe izenziwa. Kubikwa kulesikolo eGlenview eHarare esesiqale ukwamukela imbuzi njengembadalo. Ulokora wengezelele esithi nxa umzali engelazifuyo ulakho ukusebenzela isikolo okwesikhatshana. Sixoxe lomunye utitshala emzini wemagwegwe umnumzana Alan Banda othi abakatshelwa ngalolu hlelo.
Lokho kuyamangalisa kakhulu, kuyethusa ngoba mbonani ilizwe lethu seliphumelele kangaka, singabuyela emuva endulo khonale lapho kwakubhadala khona besebenzisa loyo kuthiwa i-barter trade yokutshintshana impahla. Sibuyele khona phane sasikhona shure ye-21st century.
Manje lina njengababalisi, kukhona yini elikutsheliweyo ukuthi imbuzi lezi ziyagcinwa ngubani, ziyeluswe ngubani?
Leso yisimanga lathi sikuthola kuma-news, siphonga ukubala kwi-newspaper, asikatholi official ncwadi ezisho ukuthi into yakhona iyabe injalo. Kodwa khona kuvele kuyamangalisa ngoba imbuzi yakhona uzayithi yimalini, inkukhu uyithi yimalini, uvele i-value uyawuyi-attacha khonapho, yikho uyashupha khona. Ngingaba le mbuzi zami bathi imbuzi eyodwa ye-$50, ngafuna ukubhadala i-$60, bayawuthini? Ngami sezingu-2, sebefanele bangiphi-change eyimali. Wonke abantu besikolo nxakuthi babhadale ngembuzi, i-change yakhona iyabe.
Manje njengababalisi, kukhona yini eselike lacabanga ukuthi lizakwenza ngodaba lolu, kumbe khona ukuzwisisa ukuthi kuyahamba njani?
Indaba le ukuthi siza siku-holiday le, siyibale kuma-newspaper siku-holiday. Mbona uthi ukuthi na after independence holiday sekubukele emsebenzini, izafanele ilandelele kuzwakale ukuthi kathi kuthiwa kuzasebenza njani into yakhona. Ngoba uthi ukuthi kufanele kwakhiwe izivaya ngasikolo ngasikolo, kuqalise kufuywa imbuzi. Ezizathengiselwa bani zobi mali yako ni yeshupa zitengenezwa njani wewe nini pata trade food apa pugu pela zozio atenga nimbuzi lako ya mzote ya kwa njia magazali
lo ke ngumnumzana Alan Banda utitshala ohlala emzini weMagwekwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo.
Elo Zimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lazikhombisa lithole uzibuse kusasa abantu beveza imbono etshiyeneyo ngezithelo ilizwe eselizitholile. Abasakhulayo bona bakhanya belembono etshiyeneyo kule abadala ababona impi yenkululeko. UMike Wobe weStudio 7 usethulela lolu daba.
Mhlaka 18 mabasa minyaka yonke likhefu lokunanza uzibuse weZimbabwe lithakazelwa izalwane zalelo lizwe elizweni lonke laphandle kwelizwe abatsha labadala. Abaningi kodwa bakhala ngokuthi ilizwe kulokuthuthuka libuyele emuva okwethusayo, abanye beligcaza njengelidilikileyo. Nanku isimo somnotho lesombusazwe seligaqa ngamadolo, imisebenzi engabonakali, le mali ingatholakali emabhanga. Umnumzana Akim Hlanga ngosakhulayo oyisiphathamandla sebandla leMthwakazi iRepublic Party kobulawayo yena ke upha umbono wakhe ngosuku lukazibuse.
Usuku lwezibuse thina njengabantu bakomthwakazi emathebelele ndasikatholi independence yathi iZimbabwe ngo-1980 bephiwa ngabelungu. Thina emathebelele ndasikayibona uzibuse, kambe sika singathi thina sathola uzibuse khona 2 years down the line kuthiwe sithola uzibuso saqala ukuthi kubulawa nje njengenyamazane. So from 1982 kusiyafika ku-1987 kutshengisa ukuthi ilizwe alikakhululeki, sasingakhululekanga.
Uqhubeka uMhlanga ethi inkululeko ekhona eZimbabwe kayikhanyi.
Akula kukhululeka kuleli lizwe. Abantu abathi abaningi bavame ukuthi bebaleke beSouth Africa, abaningi bedliwa zingwenye lempopo lapho bezalekela isimo esikhona elizweni. Akula kungcono kulelizwe, imisebenzi kayikho kayibono. Abantu abathi abaningi abasebenzi bahlezi nje banawo amaphepha bengabe befundile kodwa imisebenzi kayibono.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Steven Sibanda osebenza lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kobulawayo laye upha umbono wakhe ngelanga likazibuse.
Usuku likazibuse njengento ekhulayo singathi alisela valu njalo alisela njongo abayalelwa ngabotongogara kusitela kusalwa umbuyani yani. Ngathi ngesilungu se it have lost its values and principles. So intsha injengathi thina asiboni injongo mbe asiboni uncedo lokuthakazelela ilanga likazibuse.
Usiziba uphinde wathi eleZimbabwe licela abantu abafundileyo okwamagama kodwa isimanga yikuthi bangamagwala ngoba bayesaba ukuphakama belwela amalungelo abo ahlala esephulwa nguhulumende osehlale wedlulisa embusweni.
Ngesilungu ngathi the more you educate the more you become stupid. Ngathi uZulu waseZimbabwe ufundile kakhulu kodwa when it comes to issues ezisimple njengokuthi alright okwamanje umuntu lokasenelisi ubana abuse okunje akusamelanga kube kwenziwe ngendlela enje. Abantu abakhoda that intelligence ubana baboni unamhlanje ungathi wasingenene emgwaqweni sidemonstrate against umbuso kamongameli Robert Mugabe. Into abaqala ukubuza yona iningi layo ubana ngiyatholani bengazi ubana balungiselela i-future yabantwana bami. Kuthiwa ufundile simple kodwa ukufunda kwabe mina kangikuboni. Nxa sibeseka ukulandela i-constitution esinika amandla kubana si-impeach impeach umongameli Robert Mugabe ubana noko asenelisi ubana ale ebusa.
Bobabili bayavumelana lo mbono wabaningi emphakathini abathi eleZimbabwe seleyabuyela emuva kungasela lantuthuko lokhu ilizwe lasuke ezandleni zabancindezeli abamhlophe lisiya kwabensundu. Lokhu kuvezwa yimithetho lezinqumo esezithathwa nguhulumende osephelelwe ngamacebo okufana lesinqumo esisanda kwethulwa ngumphathi ntambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora othi abazali sebengahlawulela indleko yemfundo yabantwana besebenzisa izifuyo ezinjengembuzi. Ngimeli Studio 7 ngise Washington DC ngingumike Hove.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi-connection kusasa sinanza iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa eleZimbabwe lithole uzibuse wabensundu. Kambe kukhona okokuthakazelela na ikakhulu sikhangela ubunzima ilizwe elibhekane labo.
nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi izaqala ngolwesine kuyona le iviki ukuvivinya amankampani amathathu adinga umsebenzi wokudingela ilizwe imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits. Umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission uNkosikazi Rita Makarau uthi kulamankampani amathathu adinga lomsebenzi avela emazweni abalisa ele Germany, ele Belgium lele China. UNkosikazi Makarau uthi amankampani la kuzamele atshengise ubuntshantsho emsebenzini wokulobisa abavotayo. Phakathi kwamankampani la iZEC ithi izakhetha eyodwa eyabe itshengise ubungcweti bezinga laphezulu. Abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo bavunyelwe ukuba khona bezozibonela labo ukuthi amankampani la aqhuba njani umsebenzi, kutsho iZEC. Uhlelo lolu luza qutshwa kuqala mhla ka-20 luphele mhla ka-28. Sixhume umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT, uMnumzana Bednico Bebe.
Siyathemba ke ukuthi kuzaba luhlelo oluqondileyo, uhlelo oluhle, uhlelo oluzakwenza ukuthi ikhetho leZimbabwe ke luhlonitshwe namazwe omhlaba, luhlonitshwe namazwe e-region e-Africa, njalo luhlonitshwe i-Africa yonke, ikakhulu abantu beZimbabwe balihlonitshwe. Sinethemba ukuthi njengoba besebenza le-NDP ekuhlolisiseni ngekuhluzisiseni ukuthi kuphume lawo makampani uzasetshenziswa le-NDP kuze kuye thutsha. Njalo sinethemba-ke ukuthi-ke akusoze kube ne-criteria ezahlupha bese kusiba ne-argument ukuthi hhayi xa sithitho right yilo yenza so kumbe sitho rongo yilo yenza so. Xa kungasoze kube nohlupho olunjalo mbona kani hhayi kuyikuqalisa okutsha-ke ukuthi siqale ukuthi kube lihlelo oluzathandwa njalo lukholwe ngabantu kungaze kwaphikiswana sokuqeda ukuvota.
UMakarau uthi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota luzagqitshwa ngenyanga kaNovemba lonyaka. Singathi isikhathi esaneleyo yini esesisele lapho ukuthi abantu ubabhalise, njalo isikhathi esihle na nxa sikhangela isikhathi esiyabe sesisele ukubana kuyiwe kukhetho?
Nxa kuvunyelwana kuyikuthi into yangikhona yinto esobala engadingi ukuthi kulokuncindezelana phakathi. Mbone ngani-ke isikhathi lesasinikileyo yisikhathi esiqondileyo. Kungaba kubi-ke nxa kuyikuthi kulomunye okufuna ukudlala khona kuyabe sikwaziyo okudlalwa yilaba akudlala ukuthi siphikisane nabo bese beqala-ke ukujikela ezinye izinto ezingadingeki ukuthi bazijikele. Kungaba njalo-ke kungaba lapho ukuthi-ke kungaze kwaphela. Kodwa-ke nxa kuvunyelwana kusetshenzwa ngokuvunyelwana kaniboni ukuthi kungehlula ukuthi kuphele lokho ngoba-ke ungaphosi ukuthi abantu ababe ema ukuthi bakwenze lokho ngababalisi abantu abavele bejayele zezingwalo. Ngibonani into emila kakhulu. Kungaba kubike nxa sokuthi befuna ukuthi bakhiphe amabalisi besebenza kuklani singakufuniyo ukuthi basebethatha amasosha namapolisi ukuthi labaphathekeni bebenjalo. Kungaba kubike lokho. Kodwa nxa bangayekela kwenze ababalisi senzelwa ezikolo, hhayi ngibona ngani uhlelo nje olungenzakala ngesikhathi esifitshanile sonsebe.
UMnumzana Bednico Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT.
Kulive Talk lamuhla sixoxa ngokwethulwe ngumnumzana Lazarus Lokora, umphathintambo wezemfundo, othi abazali sebelakho ukubhadala imali yemfundo yabantwababo besebenzisa izifuyo ezinjengembuzi.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ukulezi pepheli ezedlula inkulungwane ezitholakala emkhunjini wolwandle kwele Libya zilubhekise kwele Italy zibalekela ubuyanga emazweni awe sub-Saharan Africa.
Umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence sexwayise eleNorth Korea ukuthi umongameli Donald Trump ulakho ukusebenzisa isandla sebutho ukuthathela umkhokheli walelo lizwe uKim Jong-un amanyathelo alukhona inxa engaqhubeka isebenzisa izikhali ze-nuclear ukuqala amanye amazwe.
Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo eselapha umkhuhlane wemvukuzane seseluphinde lwavulwa ngemva kokuma ukusebenza ngomnyaka ka-2009. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngabaningi abakade sebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokwelatshwa eHarare lasemazweni angomakhelwane. Unompumelelo moyo usipha loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umphathintambo wezempila kahle uDokotela David Pararenyatwa uvule indawo ezimbili zokwelapha umkhuhlane wemvukuzane empilo Central Hospital ezibalisa iradiotherapy lenuclear medicines kusetshenziswa umtshina okuthiwa yilinear accelerator ukutshisa imvukuzane esemzimbeni. Upararenyatwa uthi imvukuzane yebele lesibeletho yiyo esiqede omama ngoba bephuza ukuzokwelatshwa.
And also screening of cancer early, especially for women, to check their breasts, for men to check their prostate.
Okazileyo ukuthi i-nuclear medicine unit isivuliwe kumele kube lemithi ngazo zonke izikhathi ikakhulu kwabaswelayo ngoba kuyamemeza kubiza phose i-6,000 ngomnyaka lokwenqabela ukubamba imvukuzane kuqakathekile. Kuba mama imvukuzane itholakala esinyeni lakubele njalo iyabulala.
Omunye wabodokotela oyingcitshi yokwelapha imvukuzane okhokhela uhlangothi lwe-nuclear medicine empilo uDokotela Xolani Ndlovu uthi kulithuba elihle ukuthi kuvulwe izigaba lezi zombili.
Lapha eZimbabwe ama-radiotherapy center amabili kuphela, eParirenyatwa Group of Hospitals leyaseMpilo Central Hospital. Kungakho-ke kungakavulwa le i-radiotherapy center eseMpilo Central Hospital kutsho ukuthi izigulane zakobulawayo leze Southern Region yonke nje bezithunyelwa eParirenyatwa Hospital ukuya kwelatshwa i-cancer.
Ethi impilo yacina ukuba le-nuclear medicines ngo-2003 izigulane bese zithwalelwa eSouth Africa le-India ukuba zithole lolu sizo.
I-department esibili ukuthi ivulwe nuclear medicine department elizweni lonke jikelele. I-nuclear medicine department ekhona esebenzayo yiyona le eseMpilo Central Hospital kuphela. Ngakho-ke kutsho ukuthi abantu bonke baseZimbabwe bazokwazi ukuthi bethole usizo lwe-nuclear medicine eMpilo Central Hospital. Abaningi abantu bangathanda ukuthi bebekwazi ukuthi yona nuclear medicine le yini njalo inceda njani abantu abagulayo. Ku-nuclear medicine kusetshenziswa i-radiation encane efakwa emuntwini, umuntu lowo abesefakwa ngaphansi kwekhamera okuthiwa igama khamera ukuze kutholakale impikitsha yezitho zomzimba kusiya ngokuthi umuntu lo ubulawa yini.
Usenator Khutshwekhaya Ndlovu ophila lomkhuhlane wemvukuzane uthi uyabonga usizo lukahulumende ngoba sekuza kwehlisa inani labantu abayakwelatshwa eHarare lakwamanye amazwe ngoba ngempela uwabonile amaxhegu anjengaye eswela indawo zokulala esibhedlela seParirenyatwa.
Mina ngilapha angisedokotela. Imitshina le esizeyibukisa namhlanje loba besingelayo okwesikhathi eside. Sithanda ukuthi ngilikhulumela abantu bakithi ngithi mina siyabonga.
Ethi ngitsho lomuyo owayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo wafa ekhala ngokuthi abantu abatholiswe usizo lokwelatshwa eduze.
Lathi sesingancintisana labaseHarare. Ngaba seHarare okwamaviki ngahlala nongabaxhegu kwakuvele enkayi kuvele Tsholotsho. Ngakuzathi wena uhlala ngapha nilala kona emabhentshini kona. Akuna muntu engimazi. Mina ngazibona ngingcono.
Ucwaningo lokugcina olwenziwa eZimbabwe mayelana lemikhuhlane emitsha yemvukuzane ngo-2014 luveza ukuba kunenkulungwane eziyisikhombisa zabantu ababamba lomkhuhlane ngomnyaka. Ngenxa yobugwelegwele, isibhedlela sokwelapha imvukuzane sadonsa ukuvula ngoba iziphathamandla ezazibona ngokusebenza kwesibhedlela zibikwa zazifuna ukufumbathiswa ngumuntu owayemele azolungisa eminye imitshina yokwelapha imvukuzane. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Izakamizi zesiqintini seTavatska eMaswingo zithi zizizwa zikhohlakele ngohulumende weZANU-PF wehluleka ukuzilungisela lapho ezingathola khona amanzi ahlanzekileyo. Kuviga uMavis Gama.
Lezi zakamizi zithi azizake zathola loba isibhorane esenjiwayo ziphila ngamanzi omfula uMtirikwi. Wona ahlezi bahudisa ngoba engahlanzekanga. Esinye salezi zakhamuzi, umnumzana Thawanda Gomo, ulandisa phezu kwenkinga yena labanye bakhe ababhekane lazo.
Zokwadi tachikumbirisa ukuthi kamamjigonawo.
Siyacela bakithi lisincede sithole lati amanzi ahlanzekileyo. Yelize endaweni yakithi lize zibonela ubunzima esibhekane labo kwezamanzi. Kambe kuyini okwenza singaze satholiswa isibhorane loba esisodwa nje? Siyayiswela impendulo yalokhu.
Lolu dubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo duze kwabo ugomuthi selubangela inkinga lasemizini yabo. Obaba sebesenyanya omkabo ngoba bebabona njengabantu abangahlanzekanga ngenxa yokungagezi isikhathi sonke ngokuswela amanzi. Unkosikazi Mandipa Charumbira, esinye njalo isakhamuzi seThabatshika olengane eziyisithupha, uthi siyamkhathaza kakhulu lesi simo sokuswela amanzi.
Kunabanye bane hundurwane ukuthi banitha varipho.
Kunabanye abantu abagangileyo abachiya ubulongwe babo emfuleni yibubone bugeleza ngamanzi. Niyangime kancane idlule leyo ngcekeza andubana ngithe lawo manzi. Niyabe ngisazi mhlophe ukuba awalungelanga ukunatha lawo manzi kodwa kungekho engingakwenza.
Izakhamizi zeThabatshika zithi lokhu sekuphazamisa lemfundo yabantwana bengaphumeleli kuhle kuzifundo zabo njengoba behlezi bengabadiniwe isikhathi sonke singekho isikhathi sokufunda ingwalo zabo kanye lokulungiselela. Lazo zikhalaza kunhlanganiso ezitholisa usizo ezigoqela eye Oxfam ukuthi zibagebhele izibhorane njengalokho abezwa kuthiwa kwenzakala kwezinye iziqinti elizweni zanelise lazo ukuthola amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMashingo, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleBantu Rovers lithole imiklomelo yalo eyakuqala emidlalweni yalo nyaka esigabeni seCastle Premier Soccer League ngemva kokunqoba elikwenze ele Triangle nge-1-0. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukapteni weqembu leBantu Rovers uBukhosi Sibanda nguye elitshayele emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Njalo leli goli ibe lidale ukuba iqembu leBantu Rovers lithole yonke imiklomelo emithathu. Ekhuluma ekupheleni komdlalo, uSibanda uthe ulethemba lokuba ukunqoba kwabo kuza kupha abadlali baleli qembu abasakhulayo isibindi kwimidlalo elandelayo njengoba iningi labadlali baleli qembu kungabafana abancane.
Ngijabule because at the end of the day, I think it's a supposed to be confidence going forward to our next game. Yeah, but
Impumelelo yomdlalo namhla idale ukuba iqembu leBantu Rovers likhuphuke lisuka emsileni wengalane yemiklomelo lisiyahlala kundawo yeChumi lantathu. Phezu kwengalane kule qembu lenkezi Platinum lona elilemiklomelo eyithoba munomunye ngemva kokunqoba ileHawmine ngomgqibelo odluleyo. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu leHighlanders lizadibana leqembu leDynamos kusasa enkundleni yeNational Sports Stadium kufinali yalonyaka yenkezo ye-Independence Trophy. iqembu leHighlanders linqobele FC Platinum nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa ngensonto enkundleni eBarber Fields kusemifinali yakuqala. Ikanti iqembu leDynamos linqobele Capes United nge-1 kanye kusemifinali yesibili edlalelwe esigodlweni iHarare. Amaqembu adliwe kusigaba sesemifinal athi FC Platinum kanye leCapes United azadibana emdlalweni wokudinga iqembu elizabhutsha lisendaweni yesithathu ozadlalelwa enkundleni yeWhite City koBulawayo. Le midlalo iyingxenye yenhlelo zokuthakazelela uzibuse. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Rise up Zimbabwe, rise up Zimbabwe, no fear till we build the nation. Rise up Zimbabwe, rise up Zimbabwe, no fear till we build the nation. We never dreamt of black on black oppression, no brutality to build a nation. We never dreamt of black on black oppression, no brutality to build a nation. Never underestimate your power, you the people. No matter you are black or white, here we are equal. Taneta neva nuzenyuga nongo nyeba baba. Kushikarine koji chingo chema baba. Kuvari kuvarine munu waro. Asinyike makachipa ya bata chiparo. Kutaniriri kurwaza kungetiri vaparo. Kuponda na pachedu toshika kupisidaro. Misozu yangu shikarine chierera. Rimwana weva sinda sarangori nerera. Babu akatorwa nenyiko chatapichengeta. Mari yachichina tango sarane mapepa. Zino ziziva kuti zino rwaza. Zino eza asine kuoma zino tata. Uori wakata nchati sei huno nyata. Aungambo kowa iwe usina kubata bata. Rise up Zimbabwe. Rise up Zimbabwe. No see it till we build the nation. Rise up Zimbabwe. Rise up Zimbabwe. No see it till we build the nation. We never dreamt of black on black oppression. No brutality to build a nation. We never dreamt of black on black oppression. No brutality to build a nation. Kombohorera Zimbabwe, nyika ino era yakavakwa nemabwe. Asi vana venyu votemana nemabwe. Wivindo yambuka seiro rune makarwe. Ropa ratakadeura rakakwana. Ngatisasvibise nyika yevana vemangwana. Tisava nekutya mukuva kare mangwana. Donetsa donodzverenyu taoma mukana. I love my people, release my people. I love my people, release my people. I love my people, dear God, release my people. Please, Lord, I love my people, release my people. Zimbabwe, no fear till we build a nation. We never dreamt of black on black oppression. No brutality to build a nation. We never dreamt of black on black oppression. No brutality to build a nation.
Ingoma kaMushi ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje uthi yena Rise Up Zimbabwe.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
UZulu seveze imbono etshiyeneyo ngodaba lwelanga likazibuse ele-Independence.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Lo ntungamili nkomo azive wope makamu ango.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.